vachitaura mushure mekusainwa kwezvibvumirano izvi mukuru wesangano receo africa roundtable iro rakaronga musangano uyu vakipson gundani vati vanotarisira kuti zvibvumirano izvi zvichatanga kushanda munguva pfupi iri kutevera
izvi zvichaita kuti mamembers edu arambe achidyidzana kusvika tawana chouviri mukudyidzana iko
mutungamiri wechikwata cheatlanta black chamber varicardo berris vati kunze kwemakambani ekuamerica asaina zvibvumirano vanotarisira kuti kune makambani akawanda kubva kusangano ravo achauya kuzotsima mari muzimbabwe
tichangotanga atlanta black chamber ine nhengo dzinodarika churu saka chibvumirano chatasaina nhasi chichadzibatsira padzinotsvaka mikana yekusima mari muzimbabwe
mukuru wekambani inotengesa dzimba nemastend yerawson properties varichard matenga mbiri vaudza studio 7 kuti vasaina chibvumirano chekushanda pamwe chete nekambani yeel gabriel enterprises uye vati izvi zvichabatsira zvikuru pakuwanisa vanhu dzimba munyika
vachatibatsira kutsvaga mari kuti tikwanise kudhiriva dzimba dzakawanda kuvanhu saka zvakatikoshera pamwe nekutibatsira zvakare kuti tisenze tese vachitipawo ruzivo rwatisina muno muzimbabwe
mukuru wekambani yeel gabriel enterprises amai lorin levins vati kambani yavo ichabatsira rawson properties kutsvaga mari kuamerica yekusimudzira mabasa ekuvaka dzimba muzimbabwe
my company el gabriel enterprises dba levins realty will provide consulting services
kambani yamwe ichabatsira kutsvaga mari kuamerica yekuti kambani yerawson ishandise pakuita mabasa ayo muzimbabwe
mamwe makambani asaina zvibvumirano anosanganisira tel 1 nedande mutande ayo asaina zvibvumirano zvekusimbisa mabasa eumhizha weinformation and communication technology nekambani yemi group mukuru wedande mutande vanever ncuve vati chibvumirano chavasaina chichaita kuti vakwanise kutenga kuamerica mishina yekuvaka data center kuguta idzva riri kuvakwa kumount hampton kusimudzira mabasa ekufambiswa kwemashoko nekuita mabhizimisi pachishandiswa mishina yechizvino zvino nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya varumbidza kusainwa kwezvibvumirano izvi zvikuru sei zvemaict vachiti maict ndiwo mudonzvo hweupfumi hwenyika uye zvichabatsira zvikuru mukuvandudza upfumi hwenyika
zvinoratidza kuti ikonomi yedu yakuita till towards greater private sector participation muict industry
musangano wezimbabwe usa business forum uyo waitsigirwa nehurumende yezimbabwe wakapindwa navana muzvina bhizimisi vakawanda vemunyika pamwe nevekuamerica kubva kuatlanta black chambers avo vange vari munyika kukubva nemusi wesvondo chikwata chekuamerica icho chiri kutsvaga mikana yekusima mari mudunhu rekuchamhembe kweafrica chakaendawo kusouth africa chisati chauya muzimbabwe uye nhasi chasimuka chakananga kuzambia musangano unotevera wezimbabwe usa business forum uchaitwa kuamerica muguta reatlanta riri mudunhu regeorgia muna gumiguru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.